mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kureva kuti pari zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakazviruma vari tinomubvunzo kuti pachaitwa mameetings mangani vachange vari kunzi vanani saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelegation.
Sangano reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission yasarira sure mubasa rayo richiti vanhu vose vanofanirwa kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pekutarwa kwematunhu.
Zimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro wokurwisa kwairi kuita Ukraine zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yezimbabwe nepasi rose hondo iyoyo.
Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoyambira Zimbabwe kuti America iri kubatsira Zimbabwe kupfuura zviri kuitwa neRussia, naizvozvo ichenjere mashoko ayo ekutsigira Russia pose pose.
Tatanga kuorganiza ipapa tironga kuti toita sei tichingoita takazvimiresa ati zvinonge tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita masalari ndimi dzakawanda akawanwa nemasoiist aingovarwira apa takangorasikwa nevamwe vatanga tasunga navo.
Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaramba richirwira kodzero dzevarayiridzi nevashandi vehurumende kunyange hazvo mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende asina kutsigira kuramwa mabasa mwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti kunyangwa hazvo Zimbabwe Electoral Commission isisina nguva yakawanda yekuita basa rayo rekutarwa kwematunhu, inofanirwa kushandisa nguva iripo kuti vanhu vakasiyana-siyana vari munzvimbo dzichadimburwa kana kupamidzirwa vawane mikana yekupa pfungwa dzavo zvakakwana. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti sangano ravo ranga richitarisira kuti panguva dzino basa iri ranga ratofambira mberi vanhu vose mumatunhu akachinjwa kusanganisa mapato ezvematongero enyika vemakereke vemabhizinisi nevamwe vawane mukana wekutaura pfungwa dzavo. Tabata vaBobo Sipunu tikatangane kuvabvunza kuti sangano ravo rinofungei nebasa raitwa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino.
Tinoona kunge mukana wekuti vanhu vange vachitwaya tingati maconsultation kana kuti kutsvakurudzwa kwenyaya dzedelimitation kutarwa kwematunhu kunenge kuri kumashure nekuti achingubve panguva dzinedzi basa iroro ringadai ratofambira mberi. Kureva kuti vangadai vakuchitarisa kuti nezvakabuda mutsvakurudzo yesensus yakaitwa nezvavakawana mumaconsultations avakaita mukusangana nevanhu nemaonero avanoita inganzi geomapping vachitarisa muchirungu yatingati geomapping iye kutarisa nzvimbo dzakasiyana-siyana muchitarisa muchibva nemuchadenga munenge makuchiona kuti muri kunge muchifamba sei. Saka toona kuti vanogona kunge vari mugwara asi maonero edu ndeyekuti zvinhu zvingadai zvakatotanga nechekare matunhu akasiyana-siyana angadai akatotanga maconsultations kureva kuti Paris zvino kana tikatora dunhu rimwe chete tikati mudistrict yakati ndoma vari tinomubvunza kuti pachaitwa mameetings mangani vachange vari kondi vanani saka tinoona kuti nguva inogona kunge yave shoma kureva kuti pachaita mikana mishoma yekuti vanhu vakawanda vange vaine chekutaura kana zvekuisa pamusoro pemisangano ichange ichiitwa yedelimitation yemaconsultations achange achiitwa
inini sesangano chii zvamunotarisira kuti zeki iite kana kuti pavachataurira vanhu veruzhinji pamusoro penyaya iyi chii zvamunotarisira kunzwa kubva kuzeki
chatinotarisira chekutanga ndechekuti vose vane chekuita tingati vemapato ezvematongerwo enyika madzishe vemachechi vemabhizimusi vanogara mumanzvimbo dzavari kungachanga vachienda vawane mukana wokunge vachitaura maonero avo nekuti dzimweni dzenguva pamwe iboundary yeconstituency ichachinjwa dzimweni dzenguva iboundary yewadi ichange ichimuvhwa saka kureva kuti pachachinjwa mazita aya pachachinjwa nzvimbo iyi vanhu ava vanofanira kunge vaine chekuita yatingati inclusion muchirungu kuti vanhu vose vane chekuita nenzvimbo idzodzi dzichange dzichitarwa dzichange dzichishandurwa kana dzichange dzichiwedzerwa kana kukamurwa vange vaine matauriro maonero avo anga achitorwa achitambirwa zvekare neZimbabwe Electoral Commission toona zvekare isusu kuti ngavapemikana kune vamwewo zvekare vatingavati vari technical kureva kuti vanogona kunzwisisa nyaya idzi kuti vange vachibatsirawo zvekare mukutarwa kuitira kuti zvisazove nemitauro yakawanda chimwe chatinenge chitarisira zvekare ndechekuti mutemo ngaunge uchiteedzerwa sezvauri pasina kuzopesedzera kana kurasikira kuti aiwa kuti toda kufadza nhingi kana toda kuzofadza nhingi kana toda kuzodii ngapange pachiteedzerwa zvakatarwa pamutemo sezviri mubumbiro remutemo wenyika zviri muelectoral act kuti boundary delimitation inofamba sei chizotarisa zvekare kuti kune anonzi maregional international standards anenge achitariswa zvekare anotaurisa kuti kana muchiitwa mameetings iwayo madzimai vechidiki vakaremara vose vanga vave nechekuita munyaya idzi vanga vachipfuwa mukana wekunge vachitaura ndo zvimwe zvimwe zvinhu zvatinenge tichitarisira zvekare uye kuti nhepfenyuro ngadzipe information yakawanda kuvanhu vave zive nokuti havasi vese vachakwanisa kuenda kumatingati mafysical meetings ayaya kureva kuti vamwe vachada kuparticipata through mamwe maplatforms akafanana neinternet dandemutande vamwe vachadazve paredio vamwe vachadazve patv vamwe vachadaisa macontribution avo kuthrough maritten submissions saka kureva kuti zeki inofanira kuexpanda network yayo yekuti ikwanise kureceiva zvingatarisirwa nevanhu pachidanho chavari kunotora chekunoganhura matunhu achange achishandiswa musarudzo dzinozotevera kumberi
vabobosbono mune chivimbo chakasimba here kuti zek inokwanisa kuita zvese zvamataura izvi
chatinotarisira ndechekuti zek sekomisheni yakaumbwa ichibuda mubumbiro remutemo wenyika ndo patinotangira kutarisira kugona kwayo basa kuti aiwo ngaichiita basa semaumbirwo aya yakaitwa nebumbiro remutemo wenyika rinotarisa nyaya yetisarudzo saka tinotarisira kuti vange vachitevedzera zvakatarwa pamutemo pakuita kwavo kwebasa irori redelimitation saka ndozvinoita kuti tisatarisira kuti vangatadza kuita basa ravo kana vachinge vatadza zvakureva kuti vanenge vangobva havo pane zvavakatemerwa vatadza havo kuita chivimbiso chavakasainira ivo semacommissioners chavakasainira ivo sevashandi vekomisheni inoona nezvisarudzo munyika saka hatitarisiri kuti vangatadza kuita basa iri nekuti vanhu havasi kuramba kushanda navo hapana ari kuramba kushanda navo ndopekutangira uye tori netarisiro yekuti basa iri ibasa ravanogona kuita saka takatotarisira kuti vange vachiita basa iroro nemazvo hatisi kuzotarisira kuti vangatadza kuriita
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobosbunu vari parunhare kuharare nestudio 7 mutauriri wezimbabwe electoral commission vajaspa mangwana vanoti zek ichange ichizivisa veruzhinji svondo rino matanho achange achiitika mumatunhu akasiyana-siyana kuitira kuti veruzhinji vagadzirire vagozokwanisa kupawo miono nemifungo yavo Dzim. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kubuda pachena kweZimbabwe ichiti inotsigira Russia munyaya yehonde yayo neUkraine kuchakonzera nyika dzine husawira neAmerica kuti dziomesere Zimbabwe pamusoro pemashoko aya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo yerusununguko yakapera makore makumi mana nemaviri apfuura, naizvozvo Zimbabwe inofanirwa kutarisa nekutsvaka nzira dzokugadzirisa zvinhu munyika kuti ibudirire. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Zvakati wandei zviri kundibata mwoyo kubvira kuZimbabwe ichibuda pachena kuti iri kupa Russia rutsigiro ukurwisa kwairi kuita Ukraine, zviri kuva zviri kukanganisa ufumi hwenyika kusanganisira yeZimbabwe nepasi rose hondo iyoyo. Zvekare zvinozobva zvaita kuti Zimbabwe iwane vavengi, kana kuti vavengi veZimbabwe vanobva vazosimba kana Zimbabwe ichibuda pachena ichisiya gwara reAfrican Union rokutiro nyika dzomuAfrica ngatisava nokwatinorerekera. Mukore uno hausi wokuti ticharereverera munhu unoenda kuhonda achinorwisa imwe nyika. Zvekare Zimbabwe neRussia yacho senhengo dzeUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzose dzapasi rose, vakasaina kuti kukonana kuchaitika pakati penyika ngakugadziriswe nokutaurirana chete, kwete nokurwisana. Saka Zimbabwe kana yozobuda yoti inotsigira Russia, iri kuputsa chibvumirano cheUnited Nations. Zimbabwe yoputsavo chibvumirano cheAfrican Union chokuti aiwa ngatisava nokwatinorerekera, tingotaura isu kuti isu vanhu vomuAfrica ngatitaure neizwi rimwe kuti Russia yangu iri shamwari yedu, zvairi kuita atinei nazvo, tomirira ipapo.
Chakaipapa chii profesa, uye chii chingakanganisika?
Zvinozoitika ndozvokuti nyika dzakaita seAmerica neshamwari dzayo dzinozoomesera Zimbabwe nokusavapa zvimwe zvinhu rubatsiro rumwe rwanga ruchipiwa Zimbabwe, kungava hwechikafu kana hwokudzivirira zvimwe zvirwere, nokuti tinenge tabuda pachena kuti tiri kusapota nyika inovengana neAmerica. Saka zvinovhiringa ufumi hwenyika izvozvo. Kana tichiziva politics samazivira atinofanira kuita, kana tirisu tinoti tiri kutonga, hatifaniri kutora mativi panyaya dzakaita sedzidzi. Teetaa kutova kuti saka tatova kuRussia nezvairi kuita. Nyika zhinji dziri kuvhiringwa ufumi hwadzo neRussia dzinenge dzaakutovengavo neZimbabwe yacho. Kuti tarisai muone Russia neshamwari dzayo dziri kutikanganisira zvinhu zvedu pano. Saka nzira iyoyo haina kunaka yakaitwa neZimbabwe.
Tichipinda muZimbabwe pachayo, zvii zvamuri kuona zvino zvichaita kuti Zimbabwe itadze kubudirira?
Zvatiri kuona ndo kupopotedzana, kurovana, kupisirana misha kwatiri kuona ike zvino taakuenda kumaelection. Hazvisi kuzovaka Zimbabwe izvozvo, zviri kutozoputsa Zimbabwe. Ngatinatsoziva vateereri kuti nyangwe tichiti zvedu nyika inovakwa navene vayo, nyika haizombofi yakavakwa navene vayo kana vachitukana, kana vachirwisana, kana vachiputsa zvinhu zvacho zviri kuvakwa sedzimba dzavanhu. Hazvizombofi zvakaita kuti tibudirire pamwe chete navamwe vanga vachiti parubetsero venyika dzakawanda wanda vachiuya namabhizinesi avo. Zvinovavhundusa kuti ndoenda mumabhizinesi muna vanhu vari kuputsirana kuti wasarudzirei pati yakati, kana kuti waindirei kukoti uchiendera president. 42 years, makore makumi mana namaviri tazviwana kuzvitonga kuzere, tiri kungovhiringana nazvino. Kupusa kwakaita sei ikoko pasi rose? Vanhu makambani api angavuya kuzoinvesta muZimbabwe, nyangwe chiti Zimbabwe is open for business? Zviri kuitika muZimbabwe taakuenda kumaelection zvinoratidza kuti aiwa Zimbabwe haisi open for business, nokuti nyika dzakavhurika kuti vanhu vazoita mabhizinesi avo, hadziwani vanhu vanenge vachirovana nezunu zakapusa se izi
tiri pamashoko iwaya Professor Masocha munoti kuna vamunangagwa chicha mungada kuti vazive pamusoro pezvamataura izvi
mutungamiri wenyika tinokumbira muchibuda pacheda zviya zvamunositi vanhu havafanira kurovana varovana kava vapisirana dzimba ngatichikunzwai muchiti izvo ndizvo chaizvo chaizvo zvandisingadi kuti zviitike izvozvo kuti vanhu vasafa vakazviita muzimbabwe chinangwa chenyu chokuti zimbabwe inovakwa nevayo chibve chavonekwa pachena nokuti zvatiri kuona zviri kupisiranwa vanhu izvi nokutukana nokudii handiko kuvakwa kunoita musha handiko kuvakwa kunoita nyika handiko kuvakwa kunoita ufumi hwenyika kana vanhu vachirwisana nokurovana nokuurayana
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa pamire hurumende pamusoro penyaya iyi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richaramba richirwisa kuti varayiridzi vose vapihwe mihoro yakakwana kunyange hazvo sangano reATUS risiri kufara nekusatsigirwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pachirongwa chekuramwa mabasa mwedzi wapera mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti varayiridzi vari pasi pesangano reATUS ndivo vega vakaramwa mabasa vamwe vose vachienda kubasa vanoti iko zvino vari mubishi rekuedza kunyengetedza varayiridzi veATUS kuti vaende havo kumabasa apo sangano richironga mamwe matanho ekutora vachiti sangano ravo richaramba richirwira kodzero dzevarayiridzi vose
musi wa16 September maunions ese anomirira macivil servants akasangana akatara chisungo chekuti musi wa26 September hakuna munhu achaenda kubasa takamira neshoko iroro isu patakasangana musi wa16 mamembers edu aitoti musi wa19 haachadi kuenda kubasa nekuti vanga vabva kutopiwa mari yavo yanga iri shomanini tikachivakumbira mamembers edu kuti ngatiirire mamwe macivil servants tiite chirwirangwe musi wa26 September saka musi wa26 September pawakazosvika takaenderera mberi nekurudziro yechisungo cha16 takazoshamisika kuona kuti vanhu vega vasina kuenda kubasa mamembers eATUS mamwe maunions akatokurudzira vanhu vavo kuti vaende kubasa zvakazoita kuti action yedu isaite impact yataitarisira tikazoona kuti zvatasara tatega tave isolated tinogona kukrashwa tikakumbira tokurudzira mamembers edu kuti adzokere kumabasa vamwe vacho havasati vatowana information vachiri kutoiwana izvezvi chidimbu chidimbu saka tinoramba tichikuvakurudzira kuti izvezvi tidzokerai kubasa vamwe vamwe havana kuzadzikisa chisungo chedu
saka seATUS moita sei nenyaya iyi vamasaraure ndipo pazvinoperera here kana kuti pane zvimwe zvamuri kuronga
tichatanga kuorganisa ipapa tichironga kuti toita sei tichingoita takazvimirira seATUS nekuti tagara makore ese taingorwa murwiro wedu watinoita masalary increments akawanda akawanikwa nemacivil servants tisi taingovarwira apa takangorasiswa nevamwe vatanga tasunga navo
muri kutii kunhengo dzesangano renyu revarayiridzi pamusoro pekudzokera kumabasa
edu paari kudzokera kumabasa kurudziro yedu ndeyekuti muri kudzokera kumatrenges kunoorganiza kunocoordinata muchikonjegaisa vamwe kuti hondo ichiripo tichiri kuda mari yedu yapre-October 2018 uyezve raabasa remamembers eATUS nemamwewo matiti kuti sezvo kana iriyo ATUS yega iri kuramba ichirwira muhoro ngatichibatanei tisimudze ATUS yacho ive union hombe hombe kudarika mamwe ese kuti kana yataura zvomene tinenge tataura nyika yese saka basa raakumamembers nderekukonjegaisa nekurekruta tichimobilisa for the future action basa ririmawo maticha nderekuti vachiita sarudzo yekuti vanoda kuramba here vachingokomplaina kuti vatungamiriri vedu vanoda vari kutirasisa kana kuti vachauya tibatane tivake union yavo inoramba ichimirira zvido zvavo zvakaoma zvakanaka tichimira tiri pamwe chete sevarayiridzi
avo vange vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti kushandisa dzimwe nzira dzekutaura nevatsigiri vebato ravo kuri kuitwa nava Emmerson Mnangagwa kunonzi kwava kukonzera kusawirirana musangano rezanu PF. Vamunangagwa vanonzi vane vanhu vavo vavanoshandisa pamaWhatsApp, paTwitter nedzimwe nzira padande mutande, asi vasiri vanotaura vakamirira ZANU PF. MuNewsday makare, bato rezanu PF rinoyambira vakuru mubato iri zvikuru vari muHarare kuti vasaita zvekutenga mavhoti panguva ino. Bato iri rakatarisana nesarudzo dzeCentral Committee zvichinzi vanobatwa vachiita izvi vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musore vatirisevere musore. Hatingodi ngoti tingoramba tichingochema nemunhu mumwe chete. Pavanhu 5 kana pavanhu 6 vamunotora, hapana asingataure nezvavamwari. Kureva kuti munhu iyeye chaichaiyo ari kutambisa nguva yedu pasitudio 7 takamuteerera asina zvaanotaura zvisina maturo, nokuti ndiye anongofunga kuti zvavanotaura ivo ndo vane njere, ndo vanoita zvino kwazvo. Kana tichivaudza kuti izvi hazviiti, izvi hazviiti, vanenge vachingoramba. Saka vachazoda zvipi? Taneta naye munhu uyu anonzi Mugwadi uyu, taneta naye emambotora umwe munhu akazvimiririra asingazi vamugwadi bcause ava vanongotaura vakamirira segirava vachingoti zvavanoita ndozviridai. Taneta isu ndini chipando ndiri pakapa.
Magari zvino vashamarari vestudio 7, ndinokumbirawo mutibvunziro vatauriri vezimstat panyaya yemari dzavakabhadhara vakashanda pakuverenga vanhu pacensus apa kuti vakashandisa interbank rate ipi, sezvo vanga vataura ivo kuti tichabhadhara neinterbank rate yewiki iroro ratichapa mari iyoyo. So pavabudisa mari interbank rate yanga iri pa604, so iwo hatiziva kuti imari yakatokwana here yakadaro kana kuti pane imwe ichauya, sezvo iwo vanga vati mari inenge iri equivalent to 563 pamagwaro akasainwa nevashandi vacho. So tikakakureta mari tirikuona iri kudzoka bhegi iri ma 200 something dollars, haisi kusvika pamari yavari kutaura iyi. Kuro eusi vakashandisa interbank rate yakare kare, hameno tokumbira mumbuwa bvunza kuti iwane kujekesera ipapo. Ndinotenda mafura kureva gogwe.
Mangwanana akanaka pastudio 7, mangwanana akanaka. Ini ndiri kutaura zviro zvidikidiki zvidikidiki zvinondigwadza ndezvataurwa neuyo mukuru wamauo veteran. Uyo mukuru wamauo veteran unotopenga, unopenga waunoti wakapuwa kunzi umbo zvawo uri padhuze. Ava vamwe kei munoryei? Munoryei nokuti kuedza kumashure kumaengo kwangwai. Akomana, nyika yakarwa nevanhu vakawanda, nyika yese yakarwa hondo. Kana muchiti hamubvi 2023 munotobva, komana hande tinorejista kuvhota. Tisangotaura pamagrupu apa tisingaiti. Hanzi izvo munda ukatanga kumurima unotorimwa kusvikira chibage chaibva. Zvino apa toda kuti izvo hande tinorejista kuvhota kuitira kuti munda wedu ugodini ugokohwe chibage chinosvika. Inini ndinokumbira kuti izvo mumwe chidiki wese, ini ndina magoro akakura sekereke asi handina basa nazvo, handisina ne handina basa nokuti zvanopiyaizvizvizva ndioni nokuteizwa. Handitodi nokuteizwa nokuti ipati yenhema. Hakomana hande tinorejesto kuvhota, musatyisidzirwa nemiso yembudzi yakaite zvibwishu. Hande tinorejesto kuvhota tinowina, ndatenda.
Uyu uyu mahiya, uyu mahiya uyu vasafunga kuti nyika iyi yakagwira nguva yakagwa panguva yehondo. Dai taivapo taidai takatoigwiravo nyika iyi. Nyika ndedu tose mahiya, haisi yakoga. Kugwa kwaukaita hondo isitanga tisipo chete, dai taivapo taidai takatogwavo. Saka zvounotaura kuti opposition party haikwanisi kutonga nokuti haina kugwa hondo, aizvi ndezvako izvo. Ndoda kuudza izvi ndezvako izvo. Nyika yeshamwari panguva iyi neyatava tinotoi chonga iswaripo. Upo sin party kuzitonga nyika. Kwete zvakakozo unotaura kuti pai vasina kugwa honda vatongi nyika. Haa. Hazvipi seizvozvo. Katenda hangu ndoizidhara. Ladies and gentlemen.
Masirasi studio zeve kusei high school tribo. Chokumiro muchauri muri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ne studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika pari zvino dutu mupengo Hurricane Ian rinonzi rauraya vanhu vanoita makumi manomwe nevatanhatu, ukuwo vanhu vanoita chiuru chimwe chete nezana vakabviswa munjodzi yedutu mupengo iri. Dutu mupengo Ian rakasakadza maguta mazhinji mudunhu reFlorida nemamwe matunhu, izvo zvakakonzera kuti hurumende ipindire ichipa matunhu awa rubatsiro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromisa Sunday vanoti havasati vamboona kuparadzwa kwemisha kwakadai.
Hurricane dutu mupengo iri rakanga riri kunana Cuba raitarisirwa unzi richauya rakanyanyonanga nekupanhandle yeFlorida, asi rakazotanga kuronanga kuchamhembe special on the northeastern side. Saka izvozvo zvakaita kuti nzvimbo dzakaita sanana Sarasota dziri muwest coast meFlorida dzakarohwa kunyanya. Taita misoro pamwe richasvika nekunana kuarea inozwanana Tampa uko, asi rakadzika rakazopinzira nekunana Sarasota. Kwatinofunidza tinofunga vanhu vangu vasina nyanyanatsogadzirira zvakanaka chaizvo chaizvo sezvakanga zvaita vamunhu vekunana Tamba, nokuti kwakanga kwanzikwa richapfuura nako. Asi shift yakazongoitika iyoyoyo just a day before landfall yakaita kuti vanhu varikunana Sarasota kusouth west Florida vabatwe nedutu mupengo iroro vasati vanyanyatsogadzirira.
Ko mamwe matunhu vakaita sana South Carolina nemamwe akarohwawo zvakadii?
Kuna South Carolina hakuna kuita damage yakanyanya. Asi tiri imomo muFlorida tinoona kuti kubvira kunana Sarasota ikoko kwayakapinda nako ichizosvika munana Central Florida, munana Orlando, Daytona, yakazomboti garei iri panzvimbo 1 ichingodonhedza mvura munzvimbo iyoyo. Saka munana Florida, munana Orlando, Florida, Kissimmee, Florida, madamage anyanyo kuonekwa imamo inyaya yeflooding, kuti macommunities akawanda akava flooded. Nemamwe mabusiness, mamwe mabusiness atotoshandirawo isu, mabusiness edu akatova affectwa, mahotera akadamburwa maroof. Zvokuti kutaura kwatirikuita kunoku vatori mbishi rekutogadzira marufu yemamwe mahotels nokuti akatakurwa nedutu.
Imi mabhizinesi enyu hamuna kukanganisirwawo here?
Kwete directly, nekuti tiri muservice industry. Tiri muservice industry, basi mahotels nemaresorts atinoprovida maservices. Kune mamwe maresorts akadamejeka, asi pane maresorts esatinodzira nawo pane one chete yatinayo yakatovharwa, zvokuti vakutofunga kuti inotozovhurwa gore rinouya mwaka unouya chaiwo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi pane zvamakambonzi wavo here, kuti zvakavhiringwa, zvakakuvadzwa, kana kuti pane zvakaitika kwavari?
No, so far pari zvino hapana vanhu vemaZimbabwe vandiri kuzivandanzwa kuti vakakanganisika. Pari zvino death toll irimo muFlorida is up to 74 people vaurawa nehurricane iyoyo, uyezve more than 1100 vakakwanisa kurescuewa kubatsirwa either vava stranded vari mukati medzimba dzava flooded. Asi pane nhamba dzosati kutaura idzodzo, hapana wakadanzwawo muZimbabwe anogona kunge akaafektwa.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vapromisa Sunday vari parunhare neStudio 7.